pe kurewa kuneva kutupa kuneva kutema chine zvakushupa murume anorova kunge kune zvamutuma anoda kusungwa mukadzi munhu mukadzi ya mai why you just a king why you so feel like pak so sunga tai usunga play asina kuwa evo cha rudo rodarova ani rudo roti sweetheart kana hani rudo ruri easy kana pai rudo runotaidzawo kana mwari kana mwari